Mangwana naka naka vatereri, tinosangana zvakare mangwana neanhasi uri musi wechipiri kukadzi 18, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kutepfenyura muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Munokwanisawo kutiona paVOA Show na Facebook tichitepfenyura chirongwa chino chenyu imi vateereri. Ini ndini Rachel Tondi, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho reEU riri kutaridza kuti pane chido chekusimudzira nhaurirano pakati peZimbabwe nemubatanidzwa wenyika dzeEU.
Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu inoti kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende munongedzo wekuti European Union yakazvipira kuita nhaurirano neZimbabwe.
Izvozvo inhema mukoma kuti tinonzi isu takanokumbira ruregerero. Hatina patakanokumbira ruregerero nekuti tekutanga hatina kutadzira musangano chepiri, hatina kutadzira vatungamiri, hatina watakatadzira. Saka hatina pekutotangira kana tichiti toda kunokumbira ruregerero nekuti hatina watakatadzira.
Mumwe wevechidiki vakambomiswa basa muZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbira ruregerero kubato ravo mushure mekumbomiswa kubata zvigaro muboka revechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union kana kuti EU nezuro rakasendeka parutivi zvirango zvakatemerwa vanhu vana vanoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantine Achivenga, gurukota rezvekurima vaPerenzi Shiri, mukuru wemauto munyika vaPhilippi Velarios Banda, pamwe nemudzimai wevaimbe vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Asi EU haina kunyevenutsa zvirango kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nekambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti danho rakatorwa neEuropean Union rinopa Zimbabwe mukana wokuti igadzirise nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuitira kuti ive neukama hwakanaka nenyika dziri muEU.
Danho reEU riri kutaridza kuti pane chido chekusimudzira nhaurirano pakati peZimbabwe nemubatanidzwa wenyika dzeEU, nekuti tinoona kuti kunyange zvazvo zvirango zvasimudzwa pavanhu vana hazvina kubiswa, zvangomiswa zvishoma kusendekwa parutivi hazvisati zvabiswa. Asi chikuru mashoko akataurwa neEuropean Union anofanira kuti abatwe ndeyekukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irange nharadada dziri mumauto nemumapurisa vane mhosva yekutyora kodzero. Uyezve mucherechedzo wakakosha ndewekuti EU yaramba yakaisa zvirango pakambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries kuti Zimbabwe isatengeserwa zvombo kusvika pava negwara rakajeka rekuremekedza kodzero, uyezve kuzadziswa kwezvakatarwa kuti kana pachinge paparwa mhosva yekutyora kodzero vanhu vanenge vazviita ivavo ngavamiswe pamberi pematare edzimhosva zvisinei nekuti mauto here kana kuti kwete.
Kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa mukuru wemauto kunorevei kana kambani yeZimbabwe Defence Industry ichiramba iri pazvirango izvi?
Pamaonero ati kuzviita kudivi rekodzero tiri kuona kuti zvine kujeka kuripo nekuti zviri paviri, chekutanga kuda kukurudzira nhaurirano, asi zvakare paine shoko riri pachena risingakwanisi kutsipikwa kana kuvigwa rekuti mumauto ndoo muri kubva kutyorwa kwekodzero kukanyanya mukati meZimbabwe. Uyezve EU haisi kuzonyarara shoko iroro. Ndokusaka tiri kuona kuti vari kutaura kuti vari kukurudzira nyika yeZimbabwe, hurumende yavaMnangagwa, kuti izadzise zvayakataura zvakabuda mu Motlanthe Commission of Inquiry kuti vese vakapara mhosva vari mumauto ngavamiswe kumberi kwematare edzimhosva. Handioni kuti EU yatupfunura zvakanyanya, asi kuti yangoshandisa uchenjeri hwekuti ivhure mukova hwekutaurirana nezimbabwe, asi zvakare ichitaura kuti tamba-tamba chidembo muswe ndakabata kuzimbabwe defense industry.
Kune vamwe vari kutiwo kana EU iri pachokwadi sei yabvisa vachiwenga nava ivo vasibanda vanozikanwa kunzi ndivo vakuru vane masimba pane zvose zviri kuitwa nemauto.
Aiwa, ngati gonei kunzwisisa shoko rekuti suspend. Shoko rekuti suspend harireve kubiswa kwezvirango, rinoreva kusendekwa kwazvo kuti papuwe mukana nhaurirano. Asi zvataurwa izvi zvekunzi hurumende yezimbabwe ngaizadzise zvakabuda mumotlande commission report, zvakarewo ngaikusimudzire kodzero, zvese izvi zvinenge zvichiongororwa kubva iko zvino kusvika gore rinouya.
Nhaurirano dzemuzimbabwe vamavhinga kuti dzibudirire vamunangagwa vanofanira kunge vari pamberi. Tiri kuona kuti vamunangagwa varamba vakasungwa mbira dzakondo nezvirango izvi. Izvi zvinorevei?
Zvinoreva kuti pane mukana wekuti zvirango zvibviswa chose kana matanho akatorwa akaringana, anotaridza kuti zviro kwazvo zimbabwe yava nematangiro nemafambiro matsva, kwete kungotaura nemuromo chete, asi zvinoonekwa zvinobatika, zvinosanganisira kuti vana vezimbabwe vava susununguka, uyezvewo kana pakaparwa mhosva dzekutyorwa kodzero zvinenge zvichitoonekwa kuti vese vari kupara mhosva vari kubatwa nemutemo vachiinda pamberi pematare ezimhosva. Ndo zvinoita kuti zvizobatawo kana mukuru wenyika kuti achizonzi aiwaka kana panga paine zvirango zviripo zvotupfunurwa, nekuti zimbabwe inenge yava nemufambiro mutsva zvachose zviro kwazvo.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mavhinga, vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, hurumende inoti kunyange hazvo iri kufara nekunyevenitswa kwaitwa neEU panyaya yezvirango, Zimbabwe icharamba yakamira neshoko raro rekuti zvirango izvi hazvina nematuro ose. Mumashoko avo avaisa patwitter yebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, gurukota rebazi iri retired Lieutenant General Sibusiso Moyo vati hurumende inoti zvirango zvose zvakatemerwa Zimbabwe hazvitambirike uye nguva yazvo yakapera kare. Vati zvirango izvi zviri kuvhiringa urongwa hwehurumende hwekuvandudza zvinhu zvakawanda munyika. Mumwe wechidiki vakambomiswa basa muZANPF vaGodfrey Tsenengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbira ruregerero kubato ravo mushure mekumbomiswa kubata zvigaro muboka revechidiki zvichitevera kuburitsa kwavakaita mazita evamwe vanhu vana muzvinabhizinisi vatatu vavanoti vari kuita zveuori munyika. Bepanhau reChronicle neZuro rakati vakafanira kubata chigaro chemutauriri weZANPF vaPatrick Chinamasa vari kufadzwa neku yaruka mupfungwa pamwe nekuzvipira kushandira musangano kwavatsenengamu nemumwe wavo vaLouis Matutu. Kunyange vaviri ava vakambomiswa kuita basa mubato kwemwedzi gumi nemiviri. VaChinamasa vanonzi vakatiwo vaviri ava vave kuzoenda kuchikoro chinodzidzisa gwara remusangano weZANPF cheChitepo School of Ideology, asi vatsenengamu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chavakaita chete kusangana nevanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANPF vaVictor Matema Danda vachivapawo divi renyaya yavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaChinamasa panyaya iyi.
Idzodzo inhema mukoma kuti tinonzi isu takanokumbira ruregerero, hatina patakanokumbira ruregerero nekuti tekutanga hatina kutadzira musangano chetira, hatina kutadzira vatungamiri, hatina watakatadzira, saka hatina pekutotangira kana tichiti toda kunokumbira ruregerero nekuti hatina watakatadzira. Isu takabuda tichidoma vanhu vatinoziva kuti vari kuita zveugororo mumbavha pamwe neukopokopo. Hapana patinozonzi tinozoti nhasi tinokumbira ruregerero. Isu takambobuda tichiti no vanhu ava makororo, vanenge vasisiri makororo here? Zvakangoitika bedu ndezvekuti pakagara politiburo muchechitatu chadarika vachitibvinga pende vemusangano vamatema danda vakanga vasipo, vakanga vakaenda kuIndia. Saka pavakadzoka vachinzwa kuti tinotakanga kubviswa pazvigaro zvedu. Saka tatete kana maine musangano vakada kuti vanzwewo divi redu kuti chii chaizvo chakanga chaitika. Saka vakatidana kuofisi kwavo, uye nekuda kwekuti tichiri nhengo dzemusangano semacard carrying member takaenda kuofisi kwavo kuti tinotaura navo sekutidana kwavanga vaita. Ndipo pakachizouya vatapi venhau vezbc tikatsanangura kuti tanga tasangana natete vemusangano tichivaonesawo ivo vachitionesa mafambiro anofanira kuti aite zvinhu uye musangano. Ndo zvatakangobuda tichitaura pazbc. Hatina kumbokumbira ruregerero kumusangano nekuti isu nemusangano hatina kutadzirana, uye hapana chingaisi takatadza tinonokumbira ruregerero kuvakuru vemusangano. Saka inhema dzevanhu vari kuzama kupusha donzvo ravo nekuda kutama kuita kuti tionekwe sevanhu vasina kurongeka uye sevanhu vasina kumira pachokwadi kuti nhasi zvatabuda tichitaura mangwana tinobuda zvakare tichipikisa. Saka inhema, hakuna zvakadaro, hatina kumbokumbira ruregerero uye hatisi kudzokera kumashure.
Saka pane matanhata atorwa herewo nebato renyu imise nhengo dzebato kuti munge muchiendeswa kunomiswa pamberi pedisciplinary committee?
Hakuna matanhata atorwa. Takatotsanisa ndechekuti nemusi wemubvuro wadarika ndakatozoenda kumahofisi ebato ndichinotsitsa mota ikoko ndichipiwa tsamba yakasainwa navachinamasa saacting secretary for administration ichitaura kuti no politburo payakagara akaona zvakakodzera kuti vatibvise pazvigaro. Zvinova zvinhu zvisiri pamutemo webato nekuti ini navamatutu tanga tiri nhengo dzecentral committee, tiri nhengo dzenational politburo hayaikwanisa kutibvisa pazvidano zvedu kunze kwekunge taifanira kunge takaendeswa kudisciplinary hearing takanotongwa nenyaya dzedu tichizvidavirira. But zvose izvozvo hazvina kuitwa. Politburo yakangoerekana yotidzinga. Vakaita ndivo mapurisa, vakaita ndivo mapp, vakaita ndivo mamagistrate pamwe chete nevachengetedzi vetorongo vari ivo pachavo. Saka hazvisi pamutemo, uye kusvika nanhasi hapana kana chatichaitwa kuti vagadzirise zvinhu zvisina kufamba zvakanaka izvozvo. Takangogadzira chete tsamba yekuti tamiswa basa ratanga tapedza kumusangano, tadzoswa kuva nhengo dzebato dzisinai chigaro musangano.
Imiwo mune matanha amuri kuitawo here ekuti munge muchigadziridzana nebato renyu panyaya yemashoko ari kubuda?
Tairinda kuti kudanwa kwatakaitwa navamatemadanda tingave kutanga kwekuti pave nemuono mumwe chete kana kutaura kumwe chete uye kunzwanana maringe nekuti kana paine zvisinonzi zvazvina kufamba zvakanaka tidurirwe pachena kuti no makakanganisira munzira dzakati nedzakati musangano waitarisira izvi nezvizvi. Nekuti pakuziva kwedu hakuna igwara rati ravapo ranga rakadomwa nemusangano rekuti kana vanhu vaine nhau dzevanhu vari kuba munyika kunyanya even vatiri nhengo dzepati vanofanira kuti vashandise gwara ripi. But kusvika nanhasi hakuna chatichaitwa. Saka patakaona vamatemadanda vauya tatete takatiregai tivape mukana tinzwe kuti no vanofambisa sei nhau yedu kumusangano, zvisingarevi kuti isu kana tikanzi nemusangano zvagadziriswa taakuzomira panhau yedu yekurwisa huura. Hatimiri nekuti tinongopiwa kuti ihondo inofanira kuramba ichipfuurira mberi kuti nyika yedu igadziriswe. But kusvika pane zvino hapana chimwe chinooneka chatichavapo. Tirikutoshamisira tichiona vamwe vatungamiri vemusangano vanosanganisira vana vamatuke navana achinamata vaakubuda vachitaura mamwe mashoko akapesana nechokwadi chezvakaitika.
Avo vanga vari vakambomiswa kubata chigaro muboka revechidiki muzanu pf vagodfrey tsenengamu vachitaura vari parunhare vari muharare najonga kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepanhau reHerald rine nyaya inoti sangano reTeam Zimbabwe UK rakaremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nekunze Peter Ndlovu nemubayiro weAward of Excellence senzira yekucherechedza basa rakanaka rakaitwa nemutambi uyu. Mabiko ekuremekedza Peter Ndlovu akaitirwa mukupera kwesvondo muLondon, asi Peter haana kunge ari paurongwa uhwu. Asi mubayiro uyu wakatambidzwa munin'ina waPeter, Brian. Mhuri yekwaNdlovu inozivikanwa zvikuru nekuita vatambi vebhora vakaita mukurumbira munyika nekunze, avo vanosanganisira iye Peter, Madinda naMuhlakabvu Adam.
Mangwanani, 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 muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na 8 p.m. Papeji redu reFacebook reVOA Shona. Nasi muchirongwa tirikurukura pamusoro pezuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Iro rinocherechedzwa makore ose musi wa21 kukadzi. Rine chinangwa chekucherechedza mabasa akaitwa navaMugabe mukusimudzira vechidiki munyika. Tichitarisa mararamiro ari kuita vechidiki, mungati mikana yavepo here yekuzisimudzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nasi manheru na 8 p.m.
Muchirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Zveni makadini ko vana mukomanda nokano wandi ndambotsigira mwe mutauri wotonye kwa maranda zvinobata bandaika ko kumushoko kwa maranda kwezvo ndikuzvitafurira makomana chinzi KG hopfuki ndi 500 especially kana iri mari yemufoni une dona ikishekenda nechina yekuzama kupa vanhu mari ma $51 US but inenge yaiswa mufoni kuzi convert to kuma RTGS makomana hazvibetseri because mari iyoyoyo vanokuudza kuti 50kg yeu $500 okuudza kuti mari inobudiswa mufoni haibudisi haichanisi yeu iyewo se 500 kudaro ichanisi ya by 100 which means woita kubhadhara 500 ichanisi ya by 100 pachibako mapesiji ekubatwaya munhu anosara nei zvakangooma hazvo toona kuti murombo zvikunzi ngazvo makomana ka hurumende iyi yaidhiga zvakangooma hazvo.
Maserasei, vashamarari veStudio 7, maserasei, nemwe vateereri maserasei. Haina nangu handina mashoko kanya kuwanda wanda. Chikuru chandaida vana veZimbabwe, tatagona kubatana. Tagona kubatana tabisa uri muhuru mukati menyika. Nokuti tarire muno chechinga wachikoro, chikoro chinenge chauraya nyika. Nokuti umwe nepapo nekuti ndakadzidza muno nepapo nendakadzidza. Asi kuti ngatisei musoro pamwe chete tigadzirise nyika. Kutaura, tichingotaura, tisina zvatinogadzira hazvishandi. Izvezvi ndoda kukuudzai, vose vari vane mabhizinesi vanoti tawana achiita wana mukana wokufuma. Ndokumbira kuti imwe muve vanoteerera nemwe vateereri nevari kupi, indai izvezvino pamashowo akamaranda iye zvakadotanga. Nechipiri ichechichi anenge ari kumapurazi mwenezi kubhubhi. Saka itevererai muno kuti tiri kufa. Kuwana tichema kudai sezvezvi hatina kumwe katingawana. Totivo hurumende inotibatsira nepasaidi, isu zvimari zvetichiwana tichizama kubata-bata, asi kuti ivo vanenge vane upfu hwacho hunotikuvadza. Ndichienda muutsanana muutano ava vanobva kuChina ava taikumbira kuti shava vamonitiwe kuti vasapinda nechirwere mukati menyika, vadzivirirwe chigwere vasagara chapinda mukati menyika. Nochigara chapinda mukati menyika chatiuraya vazhinji. Chete atofanana neAIDS nyingo pakashira. Sai tinotenda munifadzirevo gigs ari South Africa. Mfana wangu ni Sivanda ndokumbira kuti mumfadzevo. Hatinotenda vashamarari.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7 tinotenda nekutibudisira mashoko edu atinotumira nanotovaka munotaurawo tinotenda zvese. Ini hangu ndini Madhuwe ndikuna kujoni Soweto. Ndinoti kuna vamunangagwa vakura ngavaende kunozorora. Mumwe wavo akatozorora, ivo ngavaendezvavo vasina kubviswa pezvakanaka, varege kuzonyadziswa semukuru. Zvinonyadzisa kuti mukuru aite zvekunakurwa. Vambosiro vana vadiki, vana vadiki vadzidza vaona kukanganisa kunoita vakuru vakaenda. Naivavava zvavanopromisa zvacho zvese hakuna zvinoitika. Zimbabwe yaonongoka nevanhu ivavava. Saka kuti igadzirike zvakaoma. Dai vamunangagwa vaisuduruka zvavo, makore ayo ekuzorora akakwana kuenda kupenjini. Vari kumbomanikidzira ukuru hwacho hwavasingagoni. Dai vachisira vechidiki vamboona kuti chii chinoitika pamberi apo, nokuti vechidiki vaakuziva zvese zvokuti upfumi hunodai, upfumi hunozodai, zvese vaakuziva vechidiki. Vanogadzirisa upfumi ivo vachembera ngavazorove
seiku pastudio 7 apo aiwa isu tinosimba nachitombokumbirawo kapo vana mukoma wangu nesimuko jonga vana rei mumbobvunzawo pane nyaya mhani iri kuisiri kunyatsobuda zvakanaka pagokwe sauti apo kune uyuyu unonzi chanda uyu najojina vakasungwa vanhu ivava nenhau youwo remanje asi yanyaya yacho iri pahiti saka imbovherifaya iyo timbonzwawo zviri kufamba sei vanhu ivava neuori husingaiti hunotyisa zvokuti tikutotidai vatomboenda seri kwekaunda chaiko chaiko vadzose zvinhu zvavari kubanda imbavha dzinotyisa zvinhu zvemachembere vazvipedza ndingatendewo mukapureyawo audio yangu nekumbosecha sechawo
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zita revaimbo vemeya veNew York vaMichael Bloomberg harisati rava pamagwaro ekuvhotera mumatunhu mana ekutanga kuita sarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica iyo ichaitwa muna mbudzi gore rino. Hazvisati zvajeka zvakare kuti vaBloomberg vachakwanisa here kunyoresa kuitira kuti vavhoterwe nemusi wechitatu anove mangwana. Musarudzo mbiri dzebato reDemocratic Party mumatunhu anoti Iowa neNew Hampshire zita ravaBloomberg rakanga risiri pamagwaro ekuvhotera. Vakuru vakuru vezveutano muChina vazivisa nhasi kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus vadarika pazviuru makumi manomwe nechimwe uye vanhu vafa nechirwere ichi vava kudarika pachiuru nemazana masere. China inotiwo vanhu zviuru gumi nechimwe vanga vachirwara nechirwere ichi vapora zvakanaka chose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zvakaitika muAmerica nezuro apo nyika iyi yakarangarira vatungamiri venyika iyi nemabasa avakaita mukukurudzira utongo hwejechetere. Profesa Moses Rumano vepaMalone University kuOhio muno muAmerica vanoti pane zvakawanda zvingadzidziwawo neZimbabwe pamusoro pekuremekedza vatungamiri venyika varipo nevakatisiya. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navarumano kuti tinzwewo maonero avo pazuva rePresident's Day remuAmerica.
Rakakosha nekuti izuva rakatangwa muno kurangarira anova munhu akatanga kuti ndiwakatanga nyika ino iyi, George Washington. Saka rinopo kuti izuva rekucherechedza vatungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashayika akazorora nevachiripo, saka izuva rinokosha iri rekurangarira ubasa hunenge hwaitwa nevatungamiriri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro parizvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dziye dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri ariko kana wapurezidendi aripo uyu. Kuti kana purezidendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, wanhu havazonyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuhwa haro, asi munhu aripo pachigaro uyu haakodzereba kuita kuti anga achipuhwa kodzero dzekuti vanhu vazoita panguva yekuita holiday, nekuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanakama.
Asika vamwe vanoti vaTrump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa. Asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune veruzhinji wakange wachitarisa nenyaya iyi uye kuti yaifamba sei. Uye vazhinji vanenge vasingakarireba kuti munhu wapurezidhendi agozosvika sekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutedzera mitemo yenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe panezuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira vatungamiriri kwakanaka, kwakakosha, uye vatungamiriri waite zvakanaka mukati mekutungamirira kwaanoita vanhu. Vanhu vachiungana, vachifara, vachitaura vari pamwe chete, vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti izuva reholidhe, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.
Avo vanga vari Profesa Moses Rumano vepaMallon University kuOhio muno muAmerica, vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Zvimwe hazvibvunzwe mumhanzi wamuchakabvu Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu inoti kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende munongedzo wekuti European Union yakazvipira kuita nhaurirano neZimbabwe. Mumwe wevechidiki wakambomiswa basa muZANUPF vaGodfrey Senengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbirira regerero kubato ravo mushure mekumbomiswa basa mubato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonika ine mufaro manheru ano ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndokusiyai Minister Ndekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soko isika tisenda baku.